Dzimwe nyanzvi mune zveupfumi dzinoti dzinotambira danho rakatorwa nebhanga guru renyika Reserve Bank of Zimbabwe rekuedza kudzikamisa kukwira kwemitengo yezvinhu kana kuti inflation kuburikidza nekutora matanho akasiyana-siyana anosanganisira kukwidza mitero yemari dzinokweretwa kumabhanga pagore kubva pazvikamu makumi matanhatu kubva muzana kana kuti 60% kuenda pazvikamu makumi masere kubva muzana kana kuti 80%. Rimwe danho rakaziviswa neRBZ nezuro nderekuedza kuparadza musika mutema wemari yekunze kuburikidza nekusunungura musika wemari yekunze richibvumidza mabhanga kuti atenge pamwe nekutengesa mari yekunze nemutengo waanenge awirirana nebhanga guru renyika iri. Imwe nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vaProsper Chitambara vanoti kukwidzwa kwemiripo yekumabhanga zvinhu zvavagara vachitarisira sezvo mitengo yezvinhu kana kuti inflation yanga ichiramba ichiita chamuramba mhuru.
Hongu zvinhu zvandanichitarisira ini uye takatarisa kukwira kuri kuita zvinhu, makaona inflation yedu yakwira zvakanyanyisisa. Saka mainterest rates akaramba ari pasi zvazvikuvandudzwa kuti in real terms atinoti mareal interest rates anenge ari negative. Mareal interest rates akada negative zvinoafekta masavings, zvinoafektawo zvakare investment. Saka hatingi zvo danho ratorwa iroro rakakosha, ndo zvinowanzo kuitwa nyika dzakawanda. Kana inflation iri kukwira zvine zvakakosha kuti manominal interest rates akwiro kuitira kuti mareal interest rates aramba ari positive.
Asi vachitambara vanotiwo neimwe nzira zvinokanganisa vanenge vakakwereta mari kumabhanga sezvo mari dzavanenge vave kuripira pazvikwereto zvavo dzinenge dzakwira.
Of course zvinoafektawo vanenge vaine vakakwereta, zvakureva kuti manominal interest rates awakwira, but hazvifani kunyanya kuaffecta especially kana as long as tine inflation yatinayo yakakwira zvakanyanyisisa.
Panyaya yekuti mabhanga anga achitenga nekutengesa mari yekunze ipo paine musika wemari yekunze weReserve Bank of Zimbabwe. Imwe nyanzvi mune zveupfumi muzvinafundo Gift Muganu vanoti iri danho rakanakawo chose, vachiti zvekuti hurumende ive iyo inotara mitengo yemari yekunze zvanga zvisiri kushanda.
Zvaitwa nehurumende zvekuparura urongwa hutsva hwekuti marets atange kudeterminwa kumabanks idanho rakanaka, nekuti zvanga zvichiitika zvekuti hurumende igadzire rate kuauction system zvanga zvisingamake sense, vanhu vangaita malosses. Asi zvazvakangoipira ndezvekuti kunyange vasinawo choice redanho rakanaka, marets achabuda kumabanks uko achange ariwo anotaura mamarket rate aya anonzi akafana neblack market.
Asi muzvinafundo Mugano vanoti pachave nedambudziko rekuti nyika inenge yave nemitengo miviri yemari yekunze iri pamutemo kuti wehurumende kuburikidza neReserve Bank of Zimbabwe auction floor kuti wewe kumabhanga, izvo vanoti hazvigoneki kuti munhu apinde zvitendero zviviri nguva imwe chete.
Hazvigoni kuti uite zvitendero zviviri kuti uri kupinda chitendero chakati nechakati. Zvichaitika pane zvekuti chimwe chichafa, chichafa pachii? I-auction system.
Asi imwe nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimirira vamasimba kuchera vanoti havawirirane nedanho iri.
Harina kunakira mabhizimusi nevanhu vanokwereta mari kumabhanga, zvikuru sei mabhizimusi, nekuti mari yekushandisa pamabasa avo ishoma. Vanhuwo zvavo ndizvozvo mari vanenge vakubhadhara neinterest rate yakakura, asi vachanyanya kunetseka nedanho iri mabhizimusi ayo anenge achida mari kuti vatenge zvinhu zvinodiwa kushandisa mumabasa avanenge vachiita.
Asi matanho aya anogadzirisa matambudziko akatarisana neupfumi hwenyika here? Vachitambara vanobvumirana nevamwe vari kuti danho reRBZ iri kutobvuma kuti dhora remunyika rakundikana.
Ichokwadi ichocho, as long as inflation iri kukwira zvinoafekta local currency, saka itori admission. Uye zvinoitawo zvakare kuti demand yemaus dollar yeforeign currency ikwire.
Vamwe vanoongorora zveupfumi vanoti kukwidzwa kwemiripo yekumabhanga kuchaita kuti Zimbabwe ive nyika ine muripo wezvikwerete zvekumabhanga kana kuti bank interest rate yakakurisisa pasi rose. Vamwewo ndo vanoti totenda maruva tadya chakata, vachiti hurumende yazivisa nezvematanho ekugadzirisa upfumi hwenyika kakawanda kwazvo asi pasina michero inobuda mazviri.